Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu, chikumi 13, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chanhasi. Dare rinoti nyaya yekutengwa kwebepa rekuvhotera pamwe neingi ichashandiswa pakuvhota musarudzo inzwikwe nechimbi chimbi. Vaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vawanikwa vasina mhosva apa mhosva yavanga vachipomerwa yekubuda munyika zvisiri pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri weZANU PF vaConstantino Chiwenga nhasi vasangana nevatsigiri vebato ravo kuHopley kuHarare South pamwe nekuEpworth muurongwa hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti nyaya yekutengwa kwebepa rinogadziriswa gwaro rekuvhotera pamwe neink ichashandiswa pakuvhota musarudzo dzemwedzi unouya inzwikwe nechimbi chimbi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda vatura mutongo wekuti nyaya yakakwidzwa kudare nemutungamiriri wePeople's Democratic Party PDP vatendai BT pamwe nemutauriri webato iri vaJacob Mafume inzwikwe musi wa30 mwedzi uno usati wadarika. VaBT navaMafume vakaenda kudare repamusoro vachida kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ise pajekerere nyaya yekutengwa kwebepa richagadziriswa mapepa ekuvhotesa pamwe neinki ichanyikwa zvigunwe nevanhu vanenge vavhota musarudzo dzemwedzi unouya. Gweta ravabiti navamafume panyaya iyi vaJeremaya Bhamu vaudza dare kuti nyaya iyi inofanira kunzwikwa nechimbi chimbi sezvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatotara zuva resarudzo uye vachakwikwidza musarudzo idzi vachitarisirwa kusvitsa mazita avo kudare rinotambira mazita evachada kukwikwidza musarudzo idzi renomination court mangwana. Mumapepa ari pamberi pedare vabiti navamafume vanoti kutengwa kubepa richagadziswa mapepa ekuvhotesa kunofanira kuitwa zviri pachena kuitira kuti makambani ose anokwanisa kutengesera ZEC bepa iri awane mukana wakaenzana uye zvinhu zvichiitwa zviri pachena kwete zvakaitwa neZEC kuti yakangofuma yave kutaura kuti bepa iri richabva kune imwe kambani iri kuSouth Africa yaisiri kubudira veruzhinji pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika pachena. Gweta reZEC vatawanda kane ngoni vabvuma kuti nyaya iyi inzwikwe nechimbi chimbi pasina kupikisana navaBhamu. VaBhamu vatsimira zvaturwa nedare.
Munyaya yavabiti dare rabvumirana nesu zvakare ZEC yabvumirana nesu kuti inyaya inofanira kuitwa nechimbi chimbi. Saka pagurwa zvirango nedare kuti nyaya iyi ipinde mukoti inzwikwe itongwe musi wa30 June usati wasvika.
Zvichakadai mapato mazhinji ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino aswera achimhanya-mhanya kuti aendese mapepa avo kunomination court iyo ichagara mangwana mumatunhu ose emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vawanikwa vasina mhosva pamhosva yavanga vachipomerwa yekubuda munyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Mutongi wedare raMajor Street amai Josephine Sande vatura mutongo wekuti vaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere avo vanga vachipomerwa mhosva yekubuda munyika zvisiri pamutemo havana mhosva yavakapara. Mutongi wedare ati makasha emvumburu dzakashandiswa dzakawanikwa kumba kwavakasukuere, pamwe nekuboorwa kwemadziro, pamwe nekupwanyika kwakaitwa mahwindo emba yavo, kwakakonzerwa nekuridzwa kwakaitwa futi munguva yeOperation Restore Legacy, zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Zvinoratidza kuti upenyu hwavakasukuere hwakange hwave panjodzi. Mutongi wedare aenderera mberi achiti neupfumi huna vakasukuere uye semunhu anofamba nepasipoti yevanhu vanoremekedzwa kana kuti diplomatic passport hazvaikodzera kuti vakasukuere vangobuda munyika zviri kunze kwemutemo pasina chikonzero chakati tsvikiti. Vakasukuere vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Totenda basa raitwa nedare raongorora nyaya ende zvafamba zvakanaka. Matongero enyika haataure chinhu chimwe chete, anotaura zvakawanda. Hapatanga tauya kudare, saka zvafamba zvakanaka.
Vakasukuere ndevamwe vemakurukota ehurumende akatiza munyika pakaitwa chirongwa cheOperation Restore Legacy nemasoja achitungamirwa nemukuru wavo panguva iyi vaConstantino Chiwenga, avo vakazoitwa mutevedzeri wemutungamiriri wenyika mushure mekunge vaMugabe vapidigurwa. Vakasukuere vakazodzoka munyika mwedzi wapera mushure mekupedza mwedzi mitanhatu vari kunze kwenyika kwavakaenda muhupoteri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutevedzeri wemutungamiri weZANU PF vaConstantino Chiwenga nasi vasangana nevatsigiri vebato ravo kuHopley kuHarare, kuHarare South pamwe nekuEpworth muurongwa hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino. VaChiwenga avo vanova zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakurudzira vatsigiri vavo kuti vaite sarudzo murunyararo sezvavakaita pavakabvisa vaRobert Mugabe panyanga munambudzi gore rakapera.
Pamandimuka mukazadzamigwagwa yese yeHarare kubva kuZimbabwe ground mukafamba hapana soche rakatsikwa, hapana hwiza yakatsikwa.
Amen.
Zvese zvakaitwa murunyararo.
VaChiwenga vati vakasarudzwa kupinda muhurumende bato ravo richagadzirisa maguta ayo avati akaurayiwa neMDC iyo ine makanzuru akawanda airi kutonga maguta munyika.
Tava kusvika makore gumi nemakumi makore masere MDC yakabata maguta nematawuji nemagune yakabata maguta nematawuji. Hapana takabuda asi kuparara kwemaguta, kuparara kwematawuni. Hatina urongwa hwataona kuti zvii zvaitwa kubva pamigwagwa yedu, kubva panyaya dzemvura, kubva panyaya yesiwaji kureshen, pakutakura marara pese pakuita pane karova vhini.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti maridzo yavaChiwenga ndiyo maridzo yaingoparidzwawo navaRobert Mugabe, nokudaro hapana chitsva chavari kuvimbisa vanhu kunze kwezvavagara vachingotaura nguva dzose musarudzo. Tabata muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo mafungiro avo.
Aiwa, kana vachitaura kazvakangotaurwa navaMugabe muna 2013 zvivimbiso zvacho izvozvo izvi, saka vakabvisira chivaMugabe vacho. Nekuti kana wabvisa Mugabe chitaura zvinhu zvine mutsindo, zvinhu zvinopfuura mhepo inotonhorera. Ndosaka nevanhu vachinakidzwa nezvekutaurwa neMDC Alliance, nekuti zvakatosiyana nematauriro azvaita. Saka ava vaChiwenga varingozvitaridza semunhu akaneta vanhu vaperegwa. Pavakativimbisa vachipinda muna November zvakanga zvichabvisa uori ndozogadzirisa zvemari vopinda mabhiriyoni dzemadhora varingotaura sevanhu vari muopposition.
Vataurawo vachiti vano hurumende yavo inoda kugadzirisa maguta ose nemadhorobha akapararira neZimbabwe avanoti akaparadzwa neutungamiriri weMDC. Munoona zviri zvine uremu hwakadii tichitarisa mamiriro akaita nyika?
Inzwa unze Ivan, inini ndiri consultant wekanzu. Saka ndinotonyatsoziva kuti maresolution ese akanga akanangana nekuvakirudza maguta airevesi wanana chombo ena kasukuiri pane nguva yakato bvisa zvikwereti zvese vanhu vese vainzi vane zvikwereti zvemakanzu zvikabvisa zvese chekutanga chepiri mari dzaibviswa dzaiita taibhadhara dzemota ichiti dzinogadzirisa migwagwa takatorwa dzikaenda kudzinara ndo mari dzaipondwa majini corruption nevarhu vekuzanupiyefu
nemari dzo yavari kufamba nayo iyi muri kuona vachikunda here musarudzo dziri kuuya idzi
maridzo yawareva Ivan imaridzo yakataurwa from 2000 to 2013 saka makundiro avagara vachiita ivo havakundi nekuti vaparidza munhu akabhabhatizwa akavhota zvakanaka vanokunda nekuti vabiridzira mudave musarudzo ivo chavakangoti vakatsika gidi chete
avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura parunhare vari kuHarare nestudio 7 Chibvumirano chakanyoreranwa pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un chiri kuonekwa nenzira dzakasiyana-siyana nemaseneta pamwe nevakuru vakuru muhurumende yeAmerica. Vamwewo vanoti chibvumirano ichi hachina kubudisa pachena zvinofanirwa kuitwa mukubvisa zvombo zvenuclear muNorth Korea. Vamwe vanoti zvakawiriranwa mavambo ekupedza urongwa hwezvombo izvi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano kuti tinzwewo maonero avo.
Hurukuro dzeAmerica neNorth Korea dziri kushamisa vanhu vakati wandei kunyanya nesuwo because tinoona izvo kuti nyika mbiri idzi mwedzi mishoma-shoma yapfuura dzanga dzichikakavadzana chaizvo zvokutofungidzira kuti pamwe nyika yanga yotoparara vachadonedzerana mabhomba. Ndingangoti pari zvino kuti tinyatsova neshuwa yekuti nhoroondo idzi dzinogumira kupi hakuna ane gwara rinonyatsoonekera nokuti varume vacho vaviri ava vanotungamirira nyika idzi tingati muchirungu vanonzi strange bedfellows vanhu vokuti havazikamwe kuti mangwana vanogona kungochinja wotonzwa zvinhu zvaadi zvapanduka. Tiri kungoshamisika kuti nyaya idzi dzichaenda kupi.
Munofunga kuti pane chakabuda here pahurukuro dzakaitwa idzi pachibvumirano chavakaita?
Hapana chitsva chakaitika kunyanya kubva kudivi ratingati reNorth Korea nokuti mapromises avo anongova ndiwo mamwe chete avanonzi ndo vakanga vaita pavakataura nemukuru wenyika yeSouth Korea. Hatina kuva chimwe chitsva kubva kwavari. Tinoona sokuti apa Kim ndiwo vanenge vakatoti genei ukakombeya neAmerica kuti chayakavimbiswa chii apa hapana chitsva.
Munovimba here navaviri ava?
Varume vaviri ava hapana kuti unganyatso vatrusta nokuti zvinonzi izvo North Korea zvinhu zvayagara ichingoita kuti inopromisa and wotoona iwo vaTrump munhu wokuti haunganyatsoziva kuti ungavimba navo here nokuti vanogona kuchinja mangwana chaiye. Vimbiso pakati pevarume vaviri ava dzinonetsa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vachitaura vari parunhare vari muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001 202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona. Makaterera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wemauto uchitungamirirwa ne Saudi Arabia nasi watanga kurwisana nemauto echi Hauti anotsigirwa neIran ndokuabvisa munzvimbo ya Red Sea inonzi Hodeida. Vakuru mune zvemitemo nedzimwe nyanzvi mudunhu reGreat Lakes vari kuita musangano wekutsvaka nzira dzekudzikisa kurwiswa kwevanhu pamwe chete nekumisa kutyorwa kwekodzero dzavo. Nengo shanu dzesangano remu America rinoshanda rakazvimiririra reZimbabwe Working Group idzo dzakashanyira Zimbabwe mwedzi wapera dzichinoona mamiriro akaita zvinhu mushure mehutongi wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzaita musangano nhasi muWashington DC wekukurukura zvakawanda wanda. Jonga Kandemiri anoti panyaya iyi.
Chikwata ichi chine nhengo dzinoti vaimbove mumiriri weAmerica kuZimbabwe vaBruce Wharton, vaimbove mumiriri weAmerica kuKenya vaMark Bellamy, vaimbove mutevedzeri wemunyori anoona nezveAfrica vaTodd Moss, amai Michelle Gavin avaimbove mumiriri weAmerica kuBotswana pamwe navaAlexander Noyes. Vachitaura zvavakaona mushure mekushanya kwavo kubva musi wa20 kusvika musi wa25 Chivabvu, vaBellamy vati vanoshushikana zvikuru nekuparara kwezvinhu munyaya dzezvoupfumi muZimbabwe. VaBellamy vatiwo danho remauto mukufambiswa kwehurumende ratokura zvichienzaniswa nenguva yavaMugabe uye ndezvimwe zvezvinhu zvinoshusha vanhu. Vaimbove mumiriri weZimbabwe vaWharton vatiwo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma, pane zvimwewo zvinoyemurika zviri kuitika muZimbabwe zvakaita segwaro idzva revavhoti iro vati rakanaka kudarika raivepo kubva nyika yavana kuzvitonga. Vativo chivimbiso chehurumende chekuti muchaitwa sabzo dzakachena munyika chinhu chinotambirika zvikuru uye muguta reHarare vanhu vave nekutya kushoma pane zvaimboitika munguva yavaMugabe. Vativo vemapato anopikisa vari kukwanisa kutsvaga rutsigiro vakasununguka. Asi vati chinongoshoreka kunonoka kweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuburitsa gwaro revavhoti rapera rinoonekwa nevanhu vose. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano uyu vakuda bejana vanoti vafadzwa chose nekuti America ichine pfungwa yekuti idyidzane neZimbabwe kuburikidza nechido chechikwata ichi chekuda kunoona mamiriro yakaita zvino mushure mavaMugabe.
Inoratidza kuti America ichine kufunga kwairi kuita pakuti itambe neZimbabwe here.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaDaniel Chigwada vapindawo musangano uyu vanotiwo vafadzwa zvikuru nemusangano uyu kunyange hazvo paine zvimwe zvinonzi zvichiri kuda kugadziriswa.
Pane chiedza chiripo, saka ndafanira kunzwa vamwe vachitaurawo mabhizi avo vachibvunza mibvunzo, meaning vanhu vachiri interested nekuziva kuti Zimbabwe inobudirira. Saka zvinhu zvandifadza seZimbabwe narugara muno muAmerica.
Nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari gweta vaAlex Magaisa ndemumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvapinda mumusangano uyu. VaMagaisa vanoti zvizhinji zvataurwa nenhengo dzechikwata ichi ndezvinhu zvagara zviri kuonekwawo nevakawanda muZimbabwe. Dr. Magaisa vanoti pachine zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe zvakaita seZEC kupindira kwemauto munyaya dzesarudzo nezvimwe. asi vanoti vafadzwa kuti kupinda kwechikwata ichi munyika kwakaitawo kuti kuvhurire pasi rose mamiriro akaita zvino muZimbabwe.
Vanenge vakataura nevanhu vazhinji vezanupf emdc nevamwe vemafata akasiyana siyana necivil society, zvinova zvinhu zvakanaka kuti zvavapa yatingati global outlook yemamiriro akaita zvino muZimbabwe.
Chikwata cheZimbabwe Working Group ichi chakasanganawo nevemapato anopikisa, masangano akazvimirira, vedzisvondo, vemabhizimusi pamwe nevamiriri vehurumende kuti chinzwe maonero avo pakuti nyika ingaite here sarudzo dzakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Nengo dzakawanda dzichamirira MDC Alliance dzakamirira vakuru vakuru vealliance kuti vasaine magwaro adzo ekuendesa kunomination court mangwana. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekudyidzana neZimbabwe Electoral Commission ZEC muMDC Tiva Jameson Timba vati vakuru vakuru muAlliance vari kusaina magwaro ese evanhu vachamirira Alliance musarudzo.
Sezvamunoziva mangwana kune nomination court inenge chigara mumatunhu ese enyika ino macandidate kuti vakwanisa kuti vanominate kune court yesarudzo redu yatiri kuita muna 2018. Zviri kuitika izvine zvipano ndezvekuti vakuru vakuru utekwa kumusangano uri kusainira makandidati ese maformal kuti vakwanisa kuenda kukoti mangwana.
Izvi zviri kuitika paine kunyunyuta kwemamwe mapato ari muMDC Alliance ayo ari kuti MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa iri kuramba kupa mamwe mapato zvigaro zvese zvesenate nezveproportional representation. Vanoziva zviri kuitika vanoti kunyange hazvo mapato aya akambenge abvumirana kuti achagovana maconstituency sei, MDC yave kuda kutora mamwe matunhu ainge anzi achapiwa mamwe mapato, uye iri kuti hapana zvekugovana zvigaro zvemasenata pamwe nezveproportional representation. Mudare resenate mune zvigaro makumi masere zvemasenata, muNational Assembly mune zvigaro makumi matanhatu zveproportional representation, izvo MDC inonzi iri kuda zvose ichiti ndiro bato guru rine vanhu vakawanda. Asi vatimba vanoti MDC Alliance iri kupinda musarudzo sebato rimwe chete, uye vakuru vakuru vealliance ndivo vane simba rekuona kuti vomirira bato iri ndevapi.
MDC Alliance yakafanana nebato rimwe chete, mapati ose ari mubato imomo vari kuenda kusarudzo iyi seMDC Alliance. Saka nyaya yekuti kandidati inozomira apa neisazomira apa ndeipi zvinoonekwa izvo nemaalliance partners iyo kuti kandidati yakasimba kuti imirire alliance ndeipi.
Mutauriri weMDC Alliance Professor Walsh Mincube vanoti zvikwata zvemapato ese manomwe ari muAlliance zviri kutaurirana nenyaya yezvigaro, uye kutaurirana uku kuchapera musi uchaitwa nomination court. Vancube vanoti zvinogona kusanduka pane zvange zvakabvumiranwa, uye vanoti zvinhu zvingadai zvisina kunetsa kana dai mapato aya akatevedza chibvumirano chaakasainirana pakutanga apo akaita chisungo chekushanda pamwe chete. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Serwanya vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yanonoka kudoma nhengo dzichaimiririra nekuda kwemakakatanwa anowanikwa panoshanda mapato akawanda.
So macommunities waya anonzi anga asina maalliance candidates anoonekwa kana kuti ari organized ane structure yekuti vakwanise kuzorana election. Saka kunonzi vanhu vemumaconstituency mumwe vakauya vakaita marepresentation leadership yavo kuti hazvigoni kuti tingoti munhu angotorwa achitobva kuHarare oya anzi candidate muno musina structure. Saka ndizvo zvavanga vachigadzirisa.
Zvichakadai sachigaro weCoalition of Democrats kana kuti CORD zvakare vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika vaElton Mangoma vati vagadzirira kunonyoresa kunomination court mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mashoko atiri kutambira anoti mumiririri weHarare West muzvare Jesse Majome vaendesa mapepa avo kunomination court kuitira kuti vakwikwidze vakazvimiririra musarudzo yekutsvaga achamirira Harare West muparamende. Muzvare Majome vakabuda pachena kuti havasi kuzopinda musarudzo MDCT Primary vachiti maitirwo aitwa zvinhu akanga asingaremekedzi mitemo yesarudzo yebato ravo.
Vanorarama neusope vaungana nhasi muHarare vachirangarira zuva revanhu vanorarama neusope vachiti hurumende inofanirwa kutara chirwere chegomarara reganda sechirwere chinorapwa pachena sezvo vakawanda vanhu.
Mune zvimwe zviri kuitika mangwana nyika yese pasi rese vachange vachicherechedza zuva reInternational Albinism pasi pese. Gai tinzwe nyaya inotevera kuti kuZimbabwe vachange vachiricherechedza sei.
Vanorarama neusope vaungana nhasi muHarare vachirangarira zuva revanhu vanorarama neusope vachiti hurumende inofanirwa kutara chirwere chegomarara reganda sechirwere chinorapwa pachena sezvo vakawanda vavo vasina mari. Amai Sperile Machingamidze vati hurumende inofanirwa kuvapa mishonga yavanoda sezvinoitwa vanorarama neHIV and AIDS kana madzimai anorwara negomarara rechibereko.
Sadeno government iriyo yatotanga kutionawo yatibatsira sezvakaita kuti HIV payakauya as a pandemic vakaprescribe mishonga kuti uwanikwe pachena. Asi sunscreen is a thing yekuti ichinodhura hwana achibatike nyore. Saka pakadaro vazhinji tinozofara necancer. Sematarisiro akuitwa cancer of the womb panoitwa lobby kuti munhukadzi. Sakabvira dhara tichema kuti denotatariswawo kuti tiripo, but cancer yechibereko yatodarika kudarika cancer yatinoona.
Amai Chipo Chitsuku avo vane vana vatatu vane usope vati vane dambudziko rekuwana mushonga wekuzora uye vanoti unovadhurira kana vasingapiwe pachena.
Saka pandakamusununguka ini ndasingazvitarisire chirongurumo wanga ngasingazvitarisire kosi kwakusinawo ane albinism kufemii. First time tatisati takambomuona kana kuti paanorerwa kana kuti anorerwa sei kana kuti zvemafuta. Saka first born akapinda nemachallenges akawanda nekuti tatisina anything.
Amai Machingamidze mudzidzisi wevana vechikoro vati mamwe matambudziko anosangana nevamwe vavo ndeyekushayikwa mabasa nekuda kwechimiro chavo zvinofanira kugadziriswa nevane makambani.
Tikatarisa kumabasa, mabasa atiri kwanisopinda ndeye vanenge vaine zvitupa like kueducation yeye tinganyepe vari kutigamuchira. Tikatava kutarisirwa kuti the other communities like masupermarkets. Tikatarisa kekare like a council that is the other party no employer a large number. Saka isusu tinokwanisawo kushanda tichitsvaira mumastreets, but there are only a few individuals vekuti vanopinda mumabasa akadaro. Saka paunoda kuchinjwa mindset kumaemployers vatigamushire.
Izvi zvinotsigirwa nevanoona nezvekufambiswa kwebasa muZimbabwe Albino Association vakuda kwashe Machili avo vati vana vanorarama neusope havapiwe mukana wekudzidza sezvo vakawanda vavo vaine dambudziko rekuona zvakanaka.
Vazhinji vacho vanofesa maproblems ekuona like munhu wese ane albinism haanyatsooni. Saka kuti azo excela muchikoro zvinhu zvinonetsa because anenge asinganyatsodi asinganyatsooni. Saka zvinotiomera panyaya dzeeducation.
Vasikana vanorarama neusope vati vanosangana nedambudziko revakomana vanoda kuita zvepabonde navo kuti vanzwe kuti zvakasiyana here nemukadzi asiri musope. Muzvari Paida Moyo Chipunza vati vakomana vanoda kungoita zvepabonde navo kuti
most of the boys vanouya kuzoda vasikana vane usope vanenge vachida kuona the difference between an albino lady and a black lady kuti pane musiyaniro. So most of these boys vanouya, most of them are not serious kuti vanoda kutonobvisa lobola kana kuti vanoda kuroora zvekugara nemunhu.
Tinotenda kuna Arthur Chigoriwa atipa nyaya yaswera zvichiitwa nevane usope vachirangarira zuva ravo muHarare. Muchirongwa che Live Talk tikutarisa zvirikuitika ne nomination court tabatashika kwakaperera chirongwa chanhasi. Ndini Evans Zininga.